Ira dzinondifuri ira sindozvidurika ndakuda kupukuta misodzi ngaitsike kangirozi jena ndakura by force panobata banga zandofunga zakawanda kozi mpunga mangu raino makadanganyika aizondiritadzi asi kana achindiregerera baba life yacho ingararamika basa renyu ndoita nemazvo kutadza kwangu kuaiwa ziko ngavafari paidzo mururu nemuridzo ndisandarowaribonzi kozi life inenge bibo Satani kubeba anotondiedza Zitadu zangu zese zuda kundimedza Chasers, my dreams ndandatuma mecha Rizira kazara ndinoraradza Vakapinda musha medu tinoparara Ndiri mutadzi ende ndozi ndondisakadza Unge mazine matadza andimbozi ratidza Ndiri mutadzi and I know the truth Ruzi nini peace alone in front of you Zimwe nambu baba ndino over you Sasimba renyu tendi life minondi confuse I'm gonna miss my new job